vachitora mamiriro ezvinhu munyika yavo kana kuti State of the Nation Address Pharmacies vakati Zimbabwe neBotswana dziri kubudirira zvikuru mukuderedza kupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
We are making progress in reducing rustling.
Tiri kufambira mberi mukudzidziswa kwokubiwa kwezvipfuyo munharaunda yeBotswana nokuda kwekushandiswa kwezvimotokari zvemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaitika hwadzikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvezvarwa zveZimbabwe kunyanya nekuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
This initiative will be expanded to cover the entire country.
Chirongwa ichi chichaitwa takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kubudikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika iyi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota yehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi kwakapa Botswana kuti idome komisheni inoongorora dambudziko iri muna gumiguru wegore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDavidson Mapecha avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekubojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vatenda mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganho iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
Chimunwa vatovana vana navasvanyatota vabailogore nevile chogotagotana le
kuso. Ndiri mumwe wevanopfuya zvipfuyo vanga vanetsikana zvikuru nenyaya dzekubiwa kwezvipfuyo mumapurazi edu. Asi pari zvino ndine humbowo huzere kuti kune zvikwata zvakaumbwa kumativi enyika mbiri idzi dzinoshanda siku nesikati kuona kuti hakuna zvipfuyo zviri kubiwa. Dzinenge dzabiwa panenge paitika chikiribidi. Asi ndinoti mushure mekushandiswa kwemotokari dzemudenga mamiriro ezvinhu anaka kwazvo.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi remapurisa maringe nenyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa munyika Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Taedzawo kutaura nemutauriri wematebeleland South Provincial Police Inspector Loveness Mangena sezvo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emuBotswana neZimbabwe pakurwisana nedambudziko iri asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza nyimwe nyika pakati.
Now if it's Botswana, it's now international, it needs the Askunya. Yeah, area and area, but yango kinda Botswana mkati ancha bumiru comment. Those mruguta rastori ya kanaka, nikumutu wangaramba kukomentera, it's a good story.
Nyanzi mnyadze kuziviru wa kwenyika, uye wachidzisane za kuchengetezwa kwenyika kana kuti security studies pabaisa kwa university muBotswana vatonderai muringani. Vati moshandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyaya dzezvoupfumi.
Kuti nyika dzive kane ikonomika ino inozvigona kuti zvichibatsira nyika dzosandika vari vatadza zvinhu zvamangwana kaiti mangwana ka techarave 100 years to come no do that. So vanhu tovanenge tine kwakakwirira pakati penyika tova neagreement etrade like akaita sana Namibia between Namibia and Botswana and South Africa yavanotisapukoera vakatorwa nyika dzare dzeZimbabwe vatora Zambia dzikabatana sezvo dziri Southern African countries. I think you can take better. Yes, we'll be done again.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheOperation Let's Fight Stock Thieves. Asi Luseni amasele zvipfuyo ngatirwisei mbavha dzezvipfuyo senzira yekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru neBotswana mukusunga mbavha idzi. Kubiwa kumombe kwangwe koda kukanganisa kudzidzana kweZimbabwe neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.